Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri Zimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 15 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nhasi nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster.
Kubvira kuamba kweIndependence yeZimbabwe kusvikira nhasi hapana chataona chachinja. Zvinhu zvatoita West taakuona kuti hapana hope. Vanhu vapererwa one netarisiro kuti kune zvisachinja here. Ndiyo maonero atiri kuita semaovetrans. Zviri kutirwadza kuti hondo yatakaendera haina kuzozadzikiswa nezvipangano zvatataita kuti tikuendera kuhondo kuitira kuti tione upfumi uzere. Atina.
Zimbabwe iri kusvitsa nemuvhuro makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Vakawanda vachiti vari kuyaura nenhamo. Mafashamu emvura oparadza dzimba neupenyu hwevanhu kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster vachirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mchendi wekereke shokorengo yekupedzisira kana kuti end time message vatonderai makaya vanoti nguva yeEaster inoreva tariro yeupenyu nekusunungurwa kuzvivi muupenyu kumutendi wese.
Pasika zvinoreva kutizvo mucherechedzo wekubuda pane chimwe chimiro tichienda pane chimwe chimiro. Chimiro chekanga chakatanga pakati pevana veIsraeri vachibuda muIjipita vachienda kuKenani. Nesuwo tiri kutaurira pamusoro pekumuka kwaKristu tichibva mukutukwa tichienda muupenyu. Saka ndo patetichi memori tichikwanisa kunge tichirangarira pamusoro pePasika. Chinova chiitiko chinokosha pakati pevaKristu nokuti ndo chine tariro yekumuka uyewe nekupa upenyu husingaperi patiri vanonamata.
Mumwe mutendi wechechi yeSalvation Army retired commissioner Janet Mutewera vanoti zuva reEaster rinokosha kumutendi nekuti ndiro zuva raakatakurirwa zvivi zvake zvose.
Zuva reEaster rinokosha zvikuru kumuKristu nokuti ndo zuva ratakatakurirwa zvivi zvedu, ratakasunungurwa apo mwanakomana waMwari aenda kunotifira pamuchinjikwa.
Amai Mutevera vanoti chidzidzo chingabate mutendi muzuva ranhasi rechishanu chakanaka kana kuti Good Friday kuzvininipisa sezvakaita Jesu akazviita munhu pasina nekufira vakadzi.
Asi vakazvideredza, vakazvininipisa, vakazviita munhu pasina kuti isu tiwane tiziviro.
Sister Coletta Kamwanza vechechi Roma vanoti mushure meEaster vachatora kuzvidzwa sechinhu chavanoda kukunda muupenyu hwavo.
Hachandofunga kuti ndichakunda mukati meupenyu hwangu kushorwa. Munoziva kuti vanhu tinongoshorana mukati meupenyu. Jesu vakashorwa ivo vari munhu mukuru, asi vakashorwa vakatukwa vakaita sei. Saka ini ndoda kutongozviona kuti Easter ino ichitongopera, kana ndakataurwa zvakaita sei, ndofanira kuzvidzamisisa kuti inini handisi chinhu. Asi Jesu ivo vakakwanisa kunge vachiita sei, vachiitwa zvakaitwa izvozvo, asi vakangoramba vakanyarara vachitambudzwa kudaro. Saka even ndakawana situation yakaita sei, ndofanira kufunga nguva ino. Kweinini ndiriwo chii zvangu?
Muparidzi wekereke yeFaith Ministries Papa Jacob Mafukidze vanoti nhasi vachadya chirayiro sezvakaita Jesu nevadzidzi vake zuva ravachengeswa naJudas Iscariot. Papa Mafukidze vanoti pasina kudeuka ropa hapana kuregererwa kwezvivi, nekudaro Jesu Kristu aifanirwa kufa sezvo ari nzira, zvokwadi neupenyu.
Pasina kudeuka kweropa hapana kuregererwa kwezvivi, saka kufa kwaJesu Kristu kunotiudza kuregererwa kwezvivi. Romans obvati zvakare tichiri vatadzi Mwari vakatida. Bhaibheri romba rati zvakare ani naani anodana kuzita rangu achaponeswa.
Munyori mukuru wemubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti vatendi nhasi vari kurangarira kutambura kwakaita Jesu kusvika afa pamuchinjikwa.
Vhiki rino ivhiki ratinorangarira kutambura kwaishe wedu Jesu Kristu kusvika afa pamuchinjikwa nekuzomuka.
Vatendi vakawanda vaenda kumakereke avo munguva dzezuva rodoka nhasi vachida kuzonwa waini nekudya chingwa chisina mbiriso manheru ano sezvakaita Jesu asati afa. Zimbabwe ine vatendi vechikristu vanosvika zvikamu makumi masere nezvitanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi njini nunurai jena.
Zvichitevera kubviswa kwemitemo inobata chirwere cheCovid-19, vanhu vakawanda vanga vachitarisirwa kuzara pamuganhu weBotswana neZimbabwe vachienda kuzororore Easter kumusha, asi izvi hazvina kuitika. Shingirai madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakatarisirwa kuita nangemutange pamabhodha eramukobana nePlumtree zvichienda kunoona hama neshamwari mushure mekutadziswa kufamba kwemakore maviri nokuda kwaCovid-19. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 pamugano iyi yaratidza kuti ruchinji rwevana veZimbabwe rwatadza kutora mukana wezororo reEaster kunoona hama neshamwari nokuda kwokusabatika kwemari. Vatsanangurai gandana avo vanobva kuchiwesha asi vachiitira mabhinda uko ama akasiyana-siyana muguta reFrancistown muBotswana vanoti vashandi vepamiganho havana kuwandirwa nebasa rwendo runo sezvaisiitika makore apfuura kunyanya-nyanya panguva ino yezororo.
Fambika zvakanaka chaizvo mutorendende mazuva ano neCovid vanhu asi kufamba chaizvo, saka unongosvika wobodhindisa wobochekesa Covid yako wobodhindisa wotobuda. Vanenge vachitotihuyai pano huya pandiri vapano anenge anoita nokugara asina zvaari kuita, saka vakangosvika zvinonzi
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muhabhuroni semudzidzisi amai Sara Mperengo vanoti vatadziswa kuenda kumusha nokuda kwekuoma kweupenyu.
Vamwe havana mari, petro yakakwira handidzi chikangani iko nezvinofunga yatokuma13 kula yoga. Cooking oil iri kuita ma78 minimum ichisvika kuma85-88 kula liters. Saka hazvisati zvangoonekwa kuti cooking oil ingasvika ikoko. Makore osandagara muno Botswana haina kusvika pakapira kudaro, saka mari hakuna basically. That's why people vasiri kungotravela zvakanyanya.
Vamisheki Fombai avo vanotyaira bhazi rekwamangongongo iro rinofamba pakati peGaborone neHarare vaudza Studio 7 kuti vanga vakatarisira kuita mari yakawanda panguva ino, asi zvakunan'anga murapwa achida.
Takasikusisa kuti maybe mabhazi achauya neuwandu, ozara mabhazi sezvamboitika before COVID, manje hazvina kuitika. nekuti vanhu vanga vasati vacho nenyadzi kutika mumaporta pamwe vanoti havasati vaactivata makadhi avo kuvati vane maissues akadaro vamwe ndeve vanenge vachitema kuti macovid test vati vati but zvemacovid test zvakabviswa vamwe vasati vane shuwa yekuti macovid test akabviswa
chepanga mazano munyaya dzemabhizinesi uye vachisanda vakazvimirira muguta refrancistown vawilbert mutoko vanoti ruzhinji rwakarasikirwa nemabasa kana makambani nokuda kwecovid-19 haruna mari
nhau inogona kunge ichikonzera izvi inyaya yecovid-19 zvakaitika pacovid-19 ndezvekuti vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa avo vamwe vakarasikirwa nemabhizimisi avo vamwe mabhizimisi avo akutanga kusimuka iko zvino saka zvokwadi havasi vazhinji vane mari yekuti vafambe vachienda kuZimbabwe kunoona hama neshamwari
vanotiwo hondo pakati perussia neukraine yaitawo kuti vanhu vatadze kufamba nguva ino sezvo mafuta edzimotokari ari kudhura kwazvo izvo zvoita kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muupenyu hwevanhu ikwirewo
uyewo zvakare nyaya yehondo yerussia neukraine ine chikonzero chairi kukonzerawo zvakare pakufamba kwevanhu nekuti tinotarisa tichiona mafuta ekufambisa motikari kana kuti fuel yaakuti dhurei chaizvo yakakwira saka mumwe nemumwe unenge uchizvifungira kuti ndinoisa fuel yakawanda sei pamari shoma yandinayo nekuoma kwakaita zvinhu saka ndo maitikira zviri kuita
zvinhu zvose zvakaenzana mabhodha eremakombanana neplumtree dai ari kushanda kwemaawa makumi maviri nemana kuitira kuti vanenge vari mumitsetse yakareba yemotokari nevafambi vabatsirwe nechimbi chimbi ndakamberira studio 7 mufrancistown botswana ndini Shingirai Madondo
zvizvarwa zvezimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakafa mutsaona yemafashamo yemvura mudunhu rekwazulu natal kusouth africa mvura yakasimba iyi inonzi yakauraya vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana 340 mudunhu rekumabvezuva kwesouth africa iri pamwe nemuguta redurban uwandu uhu hunotarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vachiri kushayikwa mvura iri kuramba ichinaya iyi inonzi yaparadza dzimba kuputsa zvivakwa pamwe nekusakadza migwagwa jonga kandemiri westudio 7 abata mudzidzisi patswane university of technology muzvinafundo riki mukonza kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
bongo wakandemiri wakaitya mafashamu emvura asingatsananguriki kudunhu rekwazulu natal muno musouth africa mafashamu aya akonzera kuti vanhu varasikirwe nedzimba nemota migwagwa chaiyo yakakanganisika zvivakwa mabhizinesis zvakakanganisika ndichitarisa nyaya yevanhu vakashaya pari kutarisirwa kunzi vanhu vanodarika 300 vashaya pari zvino vamwe vari kuti 306 vamwe vari kuti 308 asi chandoda kuti ndisimbisise ndechekuti nekuda kwemamiriro ezvunhu kune vamwe vanhu vasati vatowanikwa vakashaya nokuda kwemafashamu iwayo
pangadai paine zvizvarwa zvezimbabwe here pavanhu vamuri kutaura vakashaya
pazvizvarwa zvezimbabwe manzwiro andiri kuita ndeyekuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvinodarika uwandu hwakaita sevanhu makumi maviri 20 pachirungu vari kunzi vashaya nokuda kwemafashamu aya ndo nhamba iri kutaurika asi pane vepedyo vandagona kutaura navo vari kuti pakashayika vanhu 4 vavanotoziva saka ndo mamirira zvakaita hazvina kumira zvakanaka kudunhu rekwazulu natal
tichitarisa nyaya yerubatsiro mune rubatsiro heru rwamuri kuziva ruri kuwaniswa vakawirwa nedambudziko irori
kune masangano akasiyana siyana mazita acho ndo andisiri kurangarira asi pane masangano ari kubatsira nekuti zviri kuitika ndezvekuti mvura iyi pairi kunaya iri kutokanganisa vanhu ugaro hwavo mudzimba dzavo saka vanhu vari kutorwa kuendeswa kudzimba dzekupotera anonzi pachirungu masafe house kune masangano akazvimirira ega ari kubatsira vanhu nerubatsiro rwezvekudya zvokufeka nekuti vamwe zvozvavo zvese zvokubva zvaparara nekuda kwemvura iyi. Asi hurumende ichishandisa mutemo yaunonzi Disaster Management Act iri kubatsirawo vanhu vawirwa nedambudziko iri. Chandisati ndanyatsoziva hangu ndechekuti pavari kubatsira apa vari kubatsira vanhu vese here kana kuti vari kubatsira zvizvarwa zvomusouth africa chete. Asi hurumende ine rubatsiro rwairi kupa kuvanhu vawirwa nedambudziko iri.
Tinoona kuti musouth africa mune masangano akasiyana siyana ezvizvarwa zvezimbabwe. Pane rubatsiro rwaari kupawo here kuvana vezimbabwe vakawirwa nedambudziko?
Hongu, kune masangano andanzwa kuti ari kupa rubatsiro. Rimwe sangano randanzwa kuti rine zvariri kuita ikoko isangano rinomiririrwa navasheuton Chiangwa. Ndakanga hangu zita racho, asi ndanzwa kuti vakatoenda ikoko kwaZulu Natal kunomira nehama dzawirwa nedambudziko idzi. Tonzwawo kuti kune vangu vemachechi vari kupota vachibatsira hama dzawirwa nedambudziko iri.
Mudzidzisi paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mnyaradzi Mukonza vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare muSouth Africa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nedenda iri vasvika pazviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 5462. Vamwe vanhu makumi mana nevasere 48 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri namakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri nemasere kana kuti 247,208. Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vari kuronga kutumira mumwe mukuru wehurumende yavo kuUkraine. Rwendo rwepamusoro urwu runogona kutsinira kusvipira kweWashington kunyika yaparadzwa neRussia iyi, apo kupinda kweRussia muUkraine kwakapinda muzuva rechimakumi mashanu. Kutanga kwesvondo rino, mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki vakati vaBiden havana urongwa hwekuti ivo mbune vashanyire Ukraine. Kutanga kwesvondo rino, mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakashanyira guta guru reUkraine murwendo rwakanga rusina kutarisirwa sezvakaitwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope. Apo kurwisana kwakaenderera mberi nezuro kumabvazuva kweUkraine, Russia yakazivisa kuti ngarava yavo yehondo yakakosha pane dziri mugungwa reBlack Sea yeMoska yakanyura apo yaidhonzwa kuti iendeswe kunze. Ngarava iyi inonzi yakakuvadzwa zvakaipisisa nekuputika kwakaita bhamba. Ngarava iyi inonzi yakakuvadzwa zvakaipisa nekuputika kwakaitika kubva mukati, uye vashandi vanosvika mazana mashanu vairemo vakakwanisa kuburitswa. Bazi rekudzivirirwa kweRussia rakapomera moto wakakonzera kuputika kwemabhambu aive mungarava iyi, asi Ukraine inoti yakarova ngarava yehondo iyi nechombo cherudzi rwemissile. Zimbabwe iri kupemberera nemusi wemuvhuro kusvitsa kwayo makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Vanhu vakawanda vachichema nerekuti vatungamiri venyika varasa gwara rehondo yakaitwa mukusunungura Zimbabwe kubva muutongi hweudzvanyiriri. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kunyange hazvo nyika yakasunungurwa kubva kuudzvanyiriri hwevarungu muna 1980, havasi kurarama sezvavaitarisira muna 1980. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zuva reIndependence rakakosha chose, asi vanhu havana kusununguka kuti vararame sezvavanoda.
Hongu, tiri kufara nekuti takabva mukati mokumbunyikidzwa naIan Smith, asi hatina kusununguka, hatina freedom, hatina mukana wokuti izvo zvinhu zvatoda kuti tiite panguva inenge yakakodzera.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vachapembera nemuvhuro asi havasi kufara kuti nyika inenge yadzokera kumashure pane zvayange iri apo yakasunungurwa muna 1980. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vanoremekedza zvakanyanya vakarwa hondo yerusununguko uye vaitarisira kuti vanhu vachadya vachiguta vachienda kuzvikoro kuve nezvipatara pamwe nekurarama zvakanaka asi vati makore makumana apfuura aburitsa pachena kuti vari kutungamira nyika varasa gwara rehondo yerusununguko.
Taona m42 years apfuura vanhu vachiita kutambudzika kwakanyanya kumbunyikidzwa nzara kusagara zvakanaka kukaviwa nemapurisa zvese zvinova izvo zvinhu zvatanga tisingatarisire independence payakauya. Taitarisira kuti zvose zvaitwa nana Ian Smith nemapurisa eRhodesia kuti mugoni wacho wakavharwa patakazoita independence asi tikuona hunhu humwe chete ihwohwo huchidzokera.
Vaenderera mberi vachiti pave kuda rusununguko rwechipiri ndosaka zvakakosha kuti vanhu vanyorese kuvhota kuti muna 2023 vazvisunungure zvizere. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe avo vati hapana chekupemberera sezvo vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda.
Vanhu havana huma yokuti vafare yokuti vafarire kuti zvatinakira iyo huma chaiyo yokupemberera chaiyo havana muhomwedza wavanhu. Saka vanhu vasvika pakugumirwa tamu kugeda geda kwamazino. Saka hapana chimwe chinhuzve chokuti vanhu veZimbabwe vangamira vagoti hatazopemberera kuti tavana makore makumi mana namaviri tasununguka.
Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika handizvo zvavakaendera kuhondo. VaMativela vati vanoshushikana zvikuru kuti zvinhu hazvisi kufamba sezvavaitarisira vari kuhondo.
Kubvira kuwamba kweindependence yeZimbabwe kusvikira nhasi hapana chataona chachinja. Zvinhu zvatoita wese. Taakuona kuti hapana hope. Vanhu vapererwa one netarisiro kuti kune zvisachinja here. Ndiyo maonero atiri kuita semao veterans. Zviri kutirwadza kuti hondo yatakaendera haina kuzozadzikiswa nezvipangano zvatataita kuti tiri kuendera kuhondo kuitira kuti tione upfumi uzere hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kunasa chigaro yaimbove varwi vehondo yerusununguko uye vari mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo. Asi imwe nhengo iri muchikamu chevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti Independence Day izuva rakakosha iro vanotenda basa guru rakaitwa nevarwiri vehondo yerusununguko.
Tese tinofanira kuya pamwe chete kuti vake nyika yedu pasina anosara kuma sure kana pasina anotarisirwa pasi kana anozvidzwa kana anobviswa pane vamwe asi takabatana tichitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka tisive nevayo tinofanira kuungana kuti tivake nyika yedu. Saka tiri kunzwa mufaro mukuru, tiri kunzwa manyukunyuku nezuva iri. Sevechidiki tinenge tichivandudzwa tichipiwa dzidziso nevakuru vedu kuti patichazotorawo nyika iyi tichienda nayo mberi kubva pari zvino navo zvichienda kumberi uko tinenge tichiziva gwara ratofa kuteedzera.
Asi kunyange hazvo pane vamwe vasi kufara hurumende inoti iri kusimudzira upenyu hweveruzhinji nekuvaka madhamu, zvipatara, zvikoro pamwe nekugadzira migwagwa nezvimwe. Gore rino mhemberero dzokuzvitonga dzichaitirwa kuvulawayo. Mhemberero idzi dzaifanirwa kunge dzakaitwa kuvulawayo muna 2020 asi dzakamiswa nekuda kwechirwere checovid-19. Kubva muna 1980 mhemberero idzi dzaitirwa muHarare mumabiko ayo anopindwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvave nemaonero akasiyana-siyana pamusoro pemhemberero dzekuwana kuzvitonga kwenyika. Mumwe wevanhu ava muzvare Chennai Mutambasere avo vari kuBritain vanotipa maonero avo.
Kupemberera kwamaiita 1980 nekwamava kuita nhasi zvakafanana here?
Zvakasiyana
saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora muzvichiri nehani here nezuva iri?
Ndinoona sekuti hanya iripo asi kupendera nekuti kana ndakatarisa inini ndakazvarwa 1980 ndakazvarwa nevabereki vaivawo vari mudiaspora vati zvahondo inozvivapo handisi panguva iyoyo zvokwavanozozviti chenai mwoyo zimbabwe yauya nekuti vaitotarisira kuti tava muindependence pakutarisira kudzokera kumusha saka madiaspora e1980 vanga vachifara netarisiro yekuti tava kuchidzokera kumusha kwedu kuzimbabwe vakava vachicelebrata ndinotenda kuti vakacelebrata kuafrica unit kwe muno mulandani vakafara chaizvo vakafarisisa ngenyaya yeusununguko rwezimbabwe tichizotarisa iko zvino 42 years later tine vana izuzu takatingazviri zvirapwa zvezimbabwe nekuti takatokiza namo kuzimbabwe kuuya usizogara muno mudiaspora ukatarisa zvino zvedu zvido zvetinge zvitinotarisira kuti nerimwe zuva tichazodzokera kuzimbabwe tinotarisira kuti nerimwe zuva hama dzedu dzatakasiya kuzimbabwe achava nekugara kwakanaka muzimbabwe saka naizvozvo kuti tizvinyanyopembera zvekuti tiri kuramba tichifara hazvichagoneki nekuti independence hachisi chinhu chekuti pare zvino
avo vanga vari muzvare Chennai Mutambasere chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reLondon vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Kambani ye-Y2K Promotions inoti ichange iine mitambo miviri kutanga nhasi manheru muguta reLeicester, apo vaimbi vanosanganisira Wingy D, Alec Macheso, Mambo Duterere, Selma Mutukudzi nevamwe vachange vachifadza veruzhinji. Mumwe wevari kuronga chiitiko ichi vaAlex Marapara vanoti vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabuda neuwandu kuti zvitsigire mutambo wanhasi. Katinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Isusu mutambo wedu unonzi Summer Festival UK mutambo wakabvira kure chaizvo kubvira kuna 2009 nokuti tinoita every year. Maartist edu ari kubva kuZimbabwe ndi Wingy D, Selma Mutukudzi, Alec Macheso, Nox, Jazz Signal, Baba Harare naMambo Duterere.
Mitambo yenyu ichange iri kuitwa rini uye zvekupi?
Apa tiri kuungana kuno kuLeicester. Show yedu inotanga na 6 chipedza na 2:30 makuseni. And then from there mangwana Saturday tinenge tiri kuLondon, saka tiri kutangira paLondon O2 tichitanga ipapo from 3 PM until 11 PM. Uku ndokwatakatarisira kuti vanhu vanofanira kuuya nemhuri dzavo. Tinoda kutiwo vana vedu vakazvarwa muno especially vaonewo culture yedu, zvinoitikawo music yedu, vachifara nemhuri dzavo.
Avo vange vari vaAlex Marapara vekambani ye-Y2K Promotions vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuLeicester muBritain. Murairidzi weDynamos Tondirai Ndiraya ari kuvimbisa machikichori enhabvu mumhemberero yefainari yeIndependence Day Trophy ichatambirwa kuBarber Fields Stadium nemusi wemuvhuro. Muchirongwa cheLive Talk na8 PM tiri kutarisa zviri kuitika zororo reEaster pamwe negadziriro dzezuva rekuwana kuzvitonga kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatendi vechikristu munyika vabatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster. Zimbabwe iri kusvitsa nemuvhuro makore 42 yawana kuzvitonga. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 15 Mabasa 2022 ngupraxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje yilengi lamakholwa esiKristu eZimbabwe yamanyana lamanye emhlabeni jikelele ukubanza ikhefu lePasika eliqale lamhlanje elihlangene lonyaka lelelanga likazibuse ele-Independence Day.
Independence okamhla ka 18 April 1980 akafani lo independence omhla ka 18 April 2022 oka 1980 sasithabela ukuthi sithole uzibuse oka 2022 aku ukuzivusa silakho kodwa abantu abekho free abantu abekho ekhaya bayiziphetheli emhlabeni wonke jikelele
uZulu weZimbabwe wamukela ngemizwa ehlukene yomkhosi wokuthakazelela usuku lokunanza uzibuse olo Independence Day lonyaka oyenzelwa kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe. Kuli viki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo lwesiKristu uFinus Bebe ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu asebefele engozini yebhasi bebithwele amakholwa enkonzo yeZion Christian Church ZCC eyenzakale izolo ntambama emangweni weJopa eChipinge esigabeni seManicaland seliqanse laya kwaba ngamashumi amathathu lambili 32. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi lingozi yenzakale abakhonza eZCC besiya emhlanganweni wokunanza ikhefu lePasika lapho ibhasi ekade bathwele isuke yaphuma emgoqweni yayatshayeka edongeni kwahle kwafa abangamashumi amabili lathoba munemunye 29 kwalimala kakubi abangamashumi amane abathathu babo bafele emotweni ebibasa esibhedlela seChipinge District Hospital. U-Assistant Commissioner Nyathi uthi ukudingisisa kwamapholisa kuveza ukubana ibhasi yesikolweni eseCharles Lwanga Secondary School kade ithwele abantu okwedlulisa amalawulo. Iningi lamakholwa esiKristu eZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele unanza ikhefu lePasika eliqale lamhlanje elihlangene lonyaka lelanga likazibuse ele-Independence Day ngomvulo mhlaka 18 Mabasa. Amalungiselelo omkhosi walonyaka okunanza usuku lukazibuse owenzelwa enkundleni eye-Barberfields kobulawayo asefike esibangeni saphezulu. Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wamukela ngemizwa ehlukeneyo umkhosi wokunanza usuku likazibuse olwe-Independence Day lonyaka owenzelwa kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo inkululo yiwo embusweni wabamhlophe ngomnyaka 1980. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umbuthano wokunanza usuku lukazibuse mhlaka 18 Mabasa ozakwenzelwa kobulawayo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe ekhona. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi inhlupho ezibhekane leZimbabwe ziveza ukuba loba nje ilizwe lathola uzibuse akunazithelo zalokho uzibusa okungajabulelwa nguZulu waleli lizwe. Omunye walezingcwethi umnumzana Nkosana Dlamini uthi loba nje eleZimbabwe lathola uzibuse imithetho eyayisetshenziswa nguhulumende wabahuquluzi benotho lokhu ikhona.
Mina ngibona kulezi zathu ezigcweleyo ukuthi sithakazelele uzibuse ngoba uzananzelela into ezalelwa inzalo yasimpini kazibuse azikagcwaliseki. Inzalo yaseZimbabwe yalwela amalungelo oluntu esetshulwa nguhulumende wabalungu. Kodwa ungananzelela kwamanje uhulumende khona kwamanje uqhubeka ngezenzo ezazisenza amabhunu ngesikhathi sikaSmith. Njalo ukuthi inzalo yaseZimbabwe kwamanje iningi yayo iyalamba.
Lokhu usekelwe isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Msombuluko Ndlovu othi inkululeko eyalelwa nguZulu kayifezwanga.
iqiniso andokumqoko abantu ukuthi iindependence ube uzibuse esithi silaye eZimbabwe samlwela thina njengezaphu kuhlanganisa ibutho lethu elezibra nje independence okamhla ka 18 April 1980 akafani lo independence omhla ka 18 April 2022 sasithabela ukuthi sithole uzibuse ozayo ka 2022 uzasilakho kodwa abantu abekho free abantu abekho ekhaya bayiziphepheli emhlabeni wonke jikelele
uqhubeke sithi ibandla lakhe lizaqhubeka lwela inkululeko yelizwe qobo ukuze abantu baphile impilo engcono
ukuthi sithi siyathaba sithabela uzibuse khona kusobala ukuthi abantu aba enjoy tenants ngabantu abaseduzane lebandla libusayo kumbe izihlobo labangani kumbe abantwana yibo abaziyo abakholisa abathaphuzayo uluju iningi leli labantu baseZimbabwe bephila bephila nzima so hayi ukuthi mhla ka 18 April 1980 thina lebutho lethu leZibra kodwa ukuthi saziphuma embizeni lamafutha atshisayo siwela phakathi komlilo
kumela sikhokhela ibandla libusayo ugaja lwabatha lwezanpf youth league umnumzana munache mtuta
khulu kwelezi ngoba lisikhumbuza isibindi ngabasakhulayo ngesikhathi iZimbabwe isingakabi khona kusese eRhodesia bathe benakubelo kuzokuthathelwa kwemnyama abaqinisela inkululeko 18 April izifiso zomuntu omnyama wonke zafezeka
eZimbabwe lathola uzibuzo.
Ulezinye izizalwanisa kwele South Africa ezithi abantu bokuzabi phila umthetho ngokudala amacala anjengokusela ukuthengisa izidakamizwa lokunye okwenza bazondwe kakhulu nguzulu walelo lizwe. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabasola okwenziwa ngabantu bokuza ngumnumzana Simthembile David Mphoseni ohlala eCape Town.
Abantu baseZimbabwe, Nigeria, Tanzania abasezange ozokwenza lani babezoyenza lapha eSouth Africa. Bayahlupha yonke into bayenze imess iSouth Africa. Drugs yibona, even ungabona nalapha eCape Town yibona abantu abathengisa idrugs like a sweet. Ikona okuhluphayo idrugs nalaba baba fake doctors, ama fake pastors, fake traditional healer yibona.
Umphoseni uthi wethuza kwenziwa ngabantu bokuza eCape Town lezinye indawo.
Ama cable yibona abamesa yonke into lapha eSouth Africa. Imoto siyaphuma amabhoda yibona. Akune abantu balapha eSouth Africa bathatha imoto bazwezi ibhoda yibona. Ezinye bazilayisha ezitrakini nasezikhonteyineni yibona.
UMphoseni uphinde wathi
abahloniphi kwanale ngalo yomthetho lapha eSouth Africa. But ikuphaka kweZimbabwe bayayihlonipha ingalo yomthetho yaseZimbabwe. Even namaphoyisa aseZimbabwe bayawahlonipha. But for South Africa, you don't respect our laws and police.
Lokhu kusekelwa ngezinye njalo izizalwane zakwale South Africa. Kodwa abanye abantu abadabuka eZimbabwe bathi kulezizalwane zakwale South Africa ezikhangileyo. Umnumzana Ngqobani Shane Zondo ngomunye wabalombonolo.
Banama problem South Africa abangayaziyo ukuthi akhozwa ngubani. Uvuthi siyazi bakhozwa yi-ANC le abayivotelayo. Iproblem yibona. Bona bavotela iNC 694 ibona iservice delivery elingatholiwe ngeANC necorruption yona yokumele nibe niyibhekile nijongile le inikele namaforeina abathatha drugs abantu abenu asemaforeina bayathengisela kwabona emitshesweni kuna foreina ehlezi drug yinini nina.
Umnumzana siyabonga Vundla uthi akumangalisi okukhulunywa izizalwane zakwale South Africa.
Ma unabantwana bakutshontshele ushukela unendlela wena ozodila nabo ngayo. Kodwa ma kuzobuya kuzotshontsha umntaka makhelwane ushukela wakho. Iproblem leyo ngeke udile nabo ngokufana. So abantu beSouth Africa mina ngeke ngibabhleme mabethi abantu bangaphandle bayamosha la. Vele bayamosha bona ngeke bazibhleme bona. Baright ma bebhleme abantu bangaphandle.
I-Operation Dudula inhlanganiso efuna abantu bokuza bexotshwe kwele South Africa isilabasekeli abaningi elizweni lonke jikelele. Loba izenzo zayo zithuthuzwa ngurhulumente lamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live talk namhlanje sikhangela okwenzakala kwele South Africa udlakela olwenzakala kulelo lizwe abe South Africa behlasela abokuza besithi babathathela imisebenzi njalo badala amacala. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elemelika lithi likhathazekile ngokufuthelana obuselizweni leSouth Sudan okugoqela ukulwisana okusanda ukwenzakala phakathi kweqembu leSouth Sudan People's Defence Forces leSudan People's Liberation Army Movement in Opposition ESPLM-10 esesigabeni se-Upper Nile. Umongameli Salva Kiir lomsekeli wakhe umnumzana Riek Machar abake balwisana bayihluleka ukuthi sisebenze isivumelwano sokuthula esasayinwa ngomnyaka ka-2018 esokuqeda impi yomdeni yona esiqhubeke okweminyaka emihlanu. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price uthi amaqembu omabili la kufanele ahlolisise okufanele akwenze ngesivumelwano leso. ESPLM-10 yazise ukuthi isisuka kunhlanganiso yebona ngalesi sivumelwano ngenxa yokuhlaselwa kwendawo yayo ngelinye iqembu kungelasizathu. Umnumzana Price uthi ESPLM-10 kufanele icabangisise kuchanga lokho. Oqhubeke wathi abahlola ukuthi impi le ingaqedwa njani kufanele bedingisise ngodlakela olusanda ukuqhamuka njalo abalubangeleyo bajeziswe. Elemelika lithi umongameli Kiir lomsekeli wakhe umnumzana Machar kufanele bebone ukuthi baqeda ukuthobelana njalo basungula inhlelo ezimqoka ezilokhe zingakasungulwa ezokuvuselela isivumelwano sokuletha ukuthula okugoqela amalungiselelo okuloba isisekelo esitsha sombuso, imithetho emisha yokuqhutshwa kokhetho, ukuhlonipha ilungelo lokuthi abantu bekhulume bekhululekile babe lobudlelwano ababufunayo labanye njalo bebuthane ngokuthula. Izigaba lenhlanganiso ama-Intergovernmental Authority on Development kufanele bephuthume behlise ukuthobelana phakathi kwabantu njalo besungule uhlelo lokuvuselela ukuthula. amaqembu wonke kufanele avume ukwetheswa umlando ekubhidlikeni komuma okhona, kutsho umnumzana Price. Umongameli Kerry lomsekeli wakhe umnumzana Masha abazamanga ukuthi inhlamvu zesivumelwano ezintsha zisebenze, njalo bobabili bayinqaba imizamo yokuthi eleSouth Sudan libe lokuthula, livikeleke, njalo abantu balelo lizwe bephumelele futhi beqhubeke bezama ukukhuphula impilo zabo. Ilizwe leMelika lithi wonke amalunga eqembu le-Revitalized Transitional Government of National Unity kufanele athathe amanyathelo afaneleyo ukuze kubonakale ukuthi athembekile ebantwini beSouth Sudan, kusukela ekulandeleni lokwenza iziqondiso zesivumelwano sokuthula somnyaka ka-2018 zibe semthethweni.
Lolowe bekuludaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo, zithobelene inkunzi zomdlalo wenguqu, iqembu leHighlanders kanye leDynamos phambilini komdlalo wenkezo ye-Independence Trophy wona ozaqhutshelwa ngumvulo enkundleni yeBarber Fields koBulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leDynamos yile liphakamise inkezo ye-Independence nyakenye ngemva kokunqoba eleHighlanders ngethukanya, njalo umqeqeshi walo uThundira Indiraya uthi nalo nyaka bazaphinda umphehlo.
We are the holders, the current holders of the cup.
Yithi esiyiphetheyo linkezo, njalo sizimisele ukuba siyithathe sihambe layo koBulawayo, kodwa siphinde siphenduke layo esikolweni ngolwesibili ngemva kokuba sesinqobe ngomvulo. Umdlalo esingasoke siwuthathe kalula lowo.
Nakwelinye icele, ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda yena uthi inkezo izahlehisana le edolobheni lakoBulawayo.
Sizazama sibinye ngamandla ethu wonke sikuthi sibe isikhapu yabeBulawayo, nje ivele iseBulawayo khona lapho futhi ngasuyisiyangayo. Esingakhohlwa ukuthi lapha sizocelebrate iZimbabwe yethu, wonke umuntu vele ebuye, singathi amasupporter ayilenda kuphela kodwa wonke umuntu ebuye ezobukela ibhora. Sizokholisa sibanele.
USibanda kanye lemvimbi yeqembu leHighlanders uPeter Mudua abadlalanga kuhle nyakenye komncintiswano ofanayo, kodwa uMudua uthi lonyaka abazabopha ziqine.
Abona mtufudla weDynamos and the community akhangelele ithi kakhulu isithembile kuzaDynamos, and I don't think ukuthi siyaziwa.
Iqembu leHighlanders alidlalanga kuhle emdlalweni walo weligi eliwudlale ngempela viki yedlulileyo, lapho umdlali oqhuba kuhle kulezi nsuku unqoba izitha masuku angazange adlale khona ngoba elimele. Lo mdlali uthi usengadlala ngomvulo.
Hayi, ngani kuyathembisa umfokazi kodwa hayi, ngani kuyathembisa ukuthi uyabe khona uzadlala naye ngokuzikhandla ukuthi iqembu leHighlanders inqobe iqembu leDynamos.
Iqembu elizanqoba ngomvulo kubikwa lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola aseMelika, kuthi lelo elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola aseMelika. Amaqembu lawa azangena kumdlalo wangomvulo ngesikhathi kulomehluko omkhulu ekudlaleni kwawo kumidlalo yeligi, njengoba eleDynamos kuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo elitshumi lanye, kuthi eleHighlanders lona lihlezi endaweni yetshumi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuli viki kuwoza Friday, njengoba amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele enanza ikhefu elePasika, limpela viki sicabange ukulethulela umculo wengoma zokholo lwesiKristu uFinus Bebe, yena-ke ocula ekoBulawayo njalo engumfundisi welinye lamabandla esiKristu akulelo dolobho. Asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Wanda.
Sinanza usuku lapha indodana kaThixo uJesu Kristu yabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Lisho njalo iBhayibheli. Mfundisi, ake sizwe imbali yakho.
Zalwe ngakhulela emadotsheni lapha koNtunjambila, ngafunda eLukati Primary School, ngazofunda eMbuyazwe Primary School, ngayafunda njalo eBhaja Secondary.
Ngibona ngihamba nabo manje nabo andile.
kudala ungena kwezomculo.
Angiqale ukuhlabelela ngisesikolo ngugrade 4, ngilokuyigroupu kwami nje okuncane. Ngazohlabela nomalume wami uAndrew Maphosa owayehamba leMabhodo Brothers. Ndawonye lo Obadiah Mathulani, ngaze ngangena ke estudio ngo-2013 lapho engiqale khona ukusebenzela estudio, ngisebenza lo Phesi, uJust Phesi Studios.
Bethandaba abaculi abaningi abebomenza wangena kwezomculo
ngamajaha embube kanye no Albert Nyati akade befika esikolo sethu elukade primary bezohlabelela nje kwaya nje ngoba kube kusemulini ngahlabela labemuli ngaze ngaya ngasindiswa ngaqala ke ukuhlabela ingoma zomculo wevangeli aqhubeka ke ngichumayela ivangeli ngingumfundisi under ibandla le End of Age Christian Life Ministries. Abaqaphele indlela abaphila ngayo, baqaphele izinto futhi abazenzayo besasemhlabeni, ngoba kuzophela kuzofika isikhathi lapho kuzomela babhekane lalezo zinto akade bazenza, baphendule njalo phambi kukaThixo ukuthi benzeni ngale impilo uNkulunkulu abethembe ngayo. Izingoma zami abantu bangathola ama-CDs estudio okuthiwa yiVelocity Records lapho engisebenzela khona.
Bese uhlelo waza the Friday sithangazelela ikhefu lephasika silophasta finals pepe libele khefu elingenangozi. UNkulunkulu alibusise. Igama lamuke ezwe Jesus Banda.
Thank you. kodwa namhlanje ngiyijamapha yombuso wamaZulu isijwaba ngalathi umhlobo omhambo anto ogogo amantombazana wafana uthekile sitoza abantu ngathatha ngingaphiwanga ngibiza ngithi sisebenza ku-PHG ukuthi company
ngeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iningi lamakholwa esikristu ezimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele unanza ikhefu lepasika eliqale lamhlanje elihlangene lonyaka lelanga likazibuse ele-independence day uzulu wezimbabwe wamukele ngemizwa ehlukeneyo umkhosi wokuthakazelela usuku lokunanza uzibuse welizwe olwe-independence day lonyaka owenzelwa kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi wengoma zokholo lwesikristu uFinos Bebe ocula ekobulawayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah sithi pelasonto elithuyela njalo lephasika elihle